manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vovimbisa kusimudzira dunhu rehwedza kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roroga kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuitira kuti vasvitse zvichemo zvavo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vavimbisa vanhu vokuwedza kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachasimudzira dunhu rehwedza kuitira kuti vagari vemudunhu iri vasatambudzike sezvavari kuita pari zvino
takarotagadzira haka kurikumadhorobha kurikuindodzira anoti masmart cities nemasmart towns munoona hwedza hatida kusumudza hwedza kuti viite dhorobha chairo rakasumuka nokuti tiri kudecentralize anoti evolution haufani kuenda kuHarare for anything unofana kuchapirirwa pano pahwedza ndo panenge pane mufaro ipo pano pasend maries apa matownship aya paraguay tomati anga asumuka pane morari vanhu vachiona kuti pane upenyu Government must not be something we look for. Government must look for you. Ino fana nge iri padoorstep pakungoti eo gogogoi ihurumende. Kwata kusvika kuti vari kumadhoo ehurumende gogogoi kurakidza kuti you do not have a people centered government. Yandikakuunzai mukangoti tipei mukana. Tipei mukana. Tipei mukana.
Vachamisa vatora mukana uyu kutenda mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nomutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nebasa guru ravakaita mukurwira rusununguko rwenyika asi vachamisa vaudza vaviri ava kuti vachisiyira matomu kune vechidiki vanokwanisa kugadzirisa upfumi hwenyika
Aiko munoneza mudhara chiwenga ungaita gamba rehondo mbiri. Munhu anoita gamba rehondo imweche. Hondo yerusununguko tinotenda vachiwenga tinotenda amunangagwa makarwa nana wamugabe. Apa makaro apenyu chisira ivo vapana vechidiki tipedzise. Nyika inake munakirwe nenyika musati masiya nyika ino.
Vaudzavo vagari vokuwedza kuti hurumende yavo isagadzirisa nyaya dzemari kuitira kuti munyika musashandiswe mabond notes.
Tsinga dzenyika hadzisi kufamba ropa nekuti dzakagwamba. Sei dzakagwamba takaisa mari isiri mari. Bond note haisi mari kunyeberana kuti mashizha ava mari. Hakuna mari inovhuvha, hakuna mari inoshisha. Toda kushandura ipapo pandirungopinda musi wa 31 mapedza kuvhota ini ndinoganda kuteta zvinguva 30 chaiwo muchiri kuvhota nendapo vamusi wa 1 August bond noti toti bye bye toitira manyara toitira magadziro hatichadi kuzwa zvebond noti munyika yeZimbabwe tobva tauya mari chaiyo chaiyo vanhu vomboshandisa USA voshandisa maranzi voshandisa mapula kwenguva diki tobva tazouza Zimbabwe ndola tagadzirisa productivity takadzirisa goridhe redu kuti builde mareserves edu US dollar nerapa zimbabwe dollar pamakore macho macho matoita ne US dollar kudora.
Vachamisa avo vanogara vachitaura kuti nyaya yemigwagwa vachiti ichagadzurwa kunge spaghetti vatiwo vachasimbaradza nyaya dzekurima kumaruwa kuitira kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka. Vachamisa vati hurumende yavo ichawanisa varimi vese matarakita kuitira kuti vasashandise mombe pakurima.
Tiri kuda kuti agriculture chirega kurima nemombe mombe nezemukaka nenyama. Rimai nematractor data extractor pe village program. Kana tichikwanisa kutenga mota dzekukamera dzezano, why are we failing to buy motors dzematractor zvekuti vanhu varime? Why are we failing kutenga maambulance tichikwanisa kutenga dzekambeni? Magonyeti ari mukomana wangu chini makaya anodii kuatenda kuti ndatengesa magonyeti ndakuita tractor pe village. Vanhu varimirwe ari youth roster. Nasiri kwa mai John, mangwana ya rikuri mwa mai siri, mangwana ya kwa baba trainer. Iyo, anuti? Manuori maka. Toweza lanazi hii utipe hekta. Zatino budisa kubamu ugore di zobuda. Manuori baku subsistence agriculture, wenda kukomercial agriculture.
Vachamisa avo varipa makakatanwa nemuzvare Tokozani Kupe panyaya yokuti ndiani chaiye mutungamiri weMDCT zvichitevera kushaya kwavamogeni zvangirai muna kukadzi gore rino vatora mukana wemusangano wokuwedza kuudza madzimai kuti hurumende yavo ichasimudzira upenyu hwevanhukadzi sezvo varivo musimbuti wenyika.
Vagadzira nyika iyi kwada kutambudzika nezvinhu zvisingafani kutambudza. Panika madzimai maimtiniri vanoenda mudziko guru mufunge. Mai ndo vanotakura huni. Mai ndo vanoenda kutsime. Mai ndo vanoenda kumunda kunosakura. Mai ndo vanoita kuchengeta vana. Mai ndo vanochengetera vana kuti vaende kuchikoro. Mai ndo vanotambudzika zvekuti kana imba kuti imire ndiya mai. Toda kurerutsa upenyu hwemadzimai mumaruwa nekugadzira kuti mvura ive inowanikwa zviri nyore, magetsi awanikwe zviri nyore, migwagwa inge iri pedo zviri nyore. Kuti upenyu hwemudzimai neupenyu hweanogara mumaruwa hunge hwakavandudzwa.
Vachamisa vapedza kutaura vachivimbisa vanhu vokuwedza kuti hurumende yavo ichagadzirisa zvipatara nemakiriniki kuitira kuti vanhu varapwe nyore. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzaitwa nhasi mumatunhu anoti Hatfield, Glenview North, Epworth neBudiriro. Mumiriri weHatfield pari zvino vatapiwa mashakada ndivo vasarudzwa kumirira bato iri. Vamashakada vakwana mavhoti 184 vachiteverwa navaBenjamin Mwanyimba vawana mavhoti 60 nemasere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa vabuda kuGlenview, Epworth neBudiriro. Sarudzo yokutsvaga vachamirira kuwadzana East iri kuitwa mangwana pakati pava Shakespeare Mukoi nava Charlton Wende. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoda kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vavataurire zvichemo zvavo. Vachitaura pakuparurwa kwemahofisi esangano ravo matsva muBulawayo nhasi, mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takawafika Joe vati vadzidzisi vanoda kukanzuru yevana mazvikokota munyaya dzedzidzo inomirira vadzidzisi asi isiri pasi pehurumende. Tabata vaJoe kuti tinzwisise zvavari kuda kusvitsa kuna vamunangagwa.
Dambudziko ratinaro ndokuti Ministry of Education inoda kuramba ichitonga maticha. Inoda kuti Public Service Commission irambe ichitonga maticha kana apara dzimhosva pasi rese. Kana lawyer akanganisa anotongwa neMinistry of Justice. So ticha anenge akanganisa hafana kuwanikwa akuramba achienda inotongwa nevanhu vari kuMinistry of Education kana Public Service Commission.
Mati munoda kusangana namunangagwa kuti muvataurire zvichemo zvenyu. Muchasangana navo rini uye zvichemo zvenyu ndezvipi?
Hatingazivi kuti tingasangana navamunangagwa rini, asi takanyora matsamba awanda achienda kuofisi kwavo kwavamunangagwa. Zvatinoda kuti titaure navamunangagwa ndezvekuti chokutanga ndechekuti tinofanira kuita maprofessional decision over a profession. atifana kunge tiri kuita ma political decision over a profession. Zakafana kuti kana tichita curriculum, atifana kuti curriculum inenge ichiserva yatinga the political situation of the day. Kutowana kwatita wana mass display wana physical education, zvinhu zvatinoziva kuti ziri tailor made kuti zviite inonzi blind obedience nokuprojusa students isingafunge. Tinoda zvekuti vamunangagwa vazive kuti mapolicy education akaita wana language policy, mapolicy anoita nawarize ndo anoziva kuti language policy yakadini. Curriculum ipolicy inoita nawarize ndo achaimplementa. Apart from that, kuna na collective bargaining. Plus, vashandi havaforcerwi kuti vaende kuorganization isingavabatsiri inonzi Athens Council yangofanira medhongera akafa. Saka tinenge tichida kuti tisangane navamunangagwa tivaudze kuti ngavasiyire zvematicha kumaticha.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Zhou, vachitaura vari parunhare muBulawayo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vatoreswa mhiko nhasi yekutungamira nyika iyi kwetemu yechipiri. Vatoreswa mhiko iyi pamberi pedare reparamende vakaudza dare iri kuti vachaita basa ravo semutungamiri wemunhu wese muEgypt kusanganisira vasingavatsigiri neavo vanovatsigira. Vakuru vakuru vepamuzinda wemutungamiri weAmerica White House vari kuronga musangano mukuru wekuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vasangane nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Izvi zvaburitswa nepepanhau reWall Street Journal. Mwedzi uchangopera, vanhu veBurundi vakavhota vachisarudza kupindudza bumbiro remutemo kuti ribvumidze kuwedzerwa kwemakore ekutonga kwemutungamiri wenyika kuti atonge kwemakore manomwe pachinambo chemakore mashanu. Izvi zvichaita kuti mutungamiri wenyika vaPierre Nkurunziza vakwanise kukupidzazve kaviri. Zvimwe zvirongwa zviri kupindudzwa hazvienderani nechibvumirano cheArusha Agreement icho chakanyoreranwa pakupedza kurwisana kwakange kuri muBurundi. Bazi rinoona nezvesarudzo muBurundi rinoti vanhu vanosvika padyo nemamiriyoni mashanu vakavhota uye zvikamu makumi manomwe nezvitatu kubva muzana zvakavhotera kupindudza bumbiro remutemo asi zvikamu 10 nezvipfumbamwe kana kuti 19% zvikavhota zvichiramba kupindidzwa kwebumbiro remutemo. Izvo zvinoreva kuti vamukurunzisa avo vakatanga kutonga muna 2005 vachagona kutonga kusvika gore ra2034. Mutauriri webazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika amai Heather Nauert vanoti sarudzo yeBurundi haina kuitwa zvakanaka nekuti zvinhu zvizhinji zvaiitwa muchivande uye mapepanhau akazvimirira akange achirambidzwa kushanda panguva iyi. Mugwaro ravo sangano reHuman Rights Watch rinoti mauto nemapurisa nevechidiki vebato riri kutonga vanozikamwa nezitaro kuti imbonera kure vaishungurudza kurova nekuchidzira vanhu sarudzo isati yaitwa. Amai Nauert vanoti America inokurudzira hurumende yeBurundi kuti ikudze chibvumirano chePretoria Protocol icho chinoisungira kukudza chibvumirano cheArusha Declaration. Kushungurudza vatori venhau, kusunga vanhu vanorwira kodzero dzevanhu nekuvapa mitongo isingaenderani nemhosva dzavanenge vapara zvinoratidza kudzvanyirirwa kwevanhu. America inomira nevanhu veBurundi uye ine vimbo kuti mune ramangwana nyika yavo ichabudirira vanhu vachasununguka uye vachagara murugare. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverekerwa neni Tanonoka Wande. Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita zvematongerwo enyika. Panguva apo nyika yakatarisana nesarudzo mumwedzi muviri uri kutevera, tichange tichikupakurira ihurukuro dzatichange tichiita nemadzimai anoita nezvematongerwo enyika ipo pano. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vanoita nezvei.
Ini ndinonzi Lucia Matirenga. Ndine mutungamiri wePeople's Democratic Party pari zvino. People's Democratic Party iri mumbatanidzwa kana kuti coalition inonzi People's Rainbow Coalition inotungamirirwa naDr. Joyce Mujuru. Ndo mapindiro atichaita munezvesarudzo.
Tipeiwo nhoroondo yekuti imi semudzimai makafunga sei kupinda mune izvozvi zvematongerwo enyika.
Zvakangouya zvichingoita zviya zvinonzi pachirungu one thing led to the other. Ndakatanga tichangobva kuwana kuzvitonga kuzere senyika, ndakatanga ndichingova mune zvekumiririra kodzero dzavashandi, aya atinoti matrade union, ndichimiririra kodzero dzavashandi kusvika tazosvika muna 1997, 98, 99. Pakanga zvino nyaya yokuti vashandi vangavokurukura vachikurudzira vatungamiri vavo kuti sezvo vari kutonga nyika vasingateereri matambudziko edu, tadii tagadzirawo bato redu rezvematongerwo enyika. Saka ndo pandakangopindawo paitangwa hurukuro idzodzo nevanhu vanga vari kumabasa ekumatrade union vachitiwo ngatigadzirei bato redu rezvematongerwo enyika tichibva tazogadzira Movement for Democratic Change.
Muri imomo Movement for Democratic Change makazobuda sei uyezve riini, chii chakaita kuti muzobva mubato iroro?
Movement for Democratic Change sokurondedzera kwandaita taitovawo dzimwe dzembambo dzokutanga. Ndingati ndini ndakava mutungamiri weboka ramadzimai wokutanga bato richangogadzigwa. Chigaro chandakatungamira kusvika 2007 yasvika ndakabva ndasangana namatambudziko akawanda mukati meboka iroro reMovement for Democratic Change. Ndakangoona ndodzinganisiwa ndobvisiwa pachigaro zvisiri pamutemo kuchizvi ndichingonenerwawo dzimwe mhosva dzandaingopiwa ndedzokuti haune nharo haateereri. Saka handina kumbofa ndakaziva kuti chandaka nzandi tererichi.
Iwa, nguwa edu ndiyo ya itashanje. Tunokutenda hii kunge manga mwenye mesu, amai Lucy ya Matirenga. Pano pa chirongwa chedu, chinotarisa chinosangana anevanu kazi mupenyu. Chirongwa ichi, muno chipakurirwa neni Marvelous Mflanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Tomboenda kuna jonga kande miri achitudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu jonga kande miri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi akaonekwa nevagari vemusha weCaldry Park kuBulawayo svondo rapera avo vakaoneswa chitsuku netokoloshi kana kuti chikwambo chainzi chainetsa mumusha iwoyo chichitema dzimba dzevanhu kurova vanhu pamwe nekuita zvepabonde nemadzimai. Chakazobatwa nemaprofita mushure mekunge varwisana nacho kwemazuva matatu. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata munyori anona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 sekuru Sibanda.
Makadini zvenyu vatereri.
Aiwa tinoimba vatereri vapenyu sekuru Sibanda. Nhasi sekuru Sibanda tatimbotarisa nyaya yakatsveriridza svondo rose iri rapera iri kumusha unonzi Caldry Park kuBulawayo. Imiwo seZinata munoona sei zvinhu zvakadaro?
Zvakaita sezvizvi zviriko zvinhu zvinotowanikwa tinototi zvinogadzirwa nevaroyi mutsika dzezvinhu zvakaita saizvozvo zvinonzi zvitoma zvivanda zvishiri zvikwambo saka zvinhu izvozvo zviriko zvinhu zvanga zvichitovanetsa zvichitovashungurudza mutsika dzedu dzechivanhu zvinowanikwa zviriko.
Asi kana manzwiro atinoita sekuru Sibanda kana chiri chinhu chagadzirwa chinogona kungonangana nemunhu umwe chete anenge achirwisana nemuridzi wechidhoma anenge akanganisirwa kwete kuti chinzi chavharira musha wese weCaldry Park.
Kunenge kune anga anazvo changaita basa rekuzvirovesa vanhu tinoti chinotumwa basa rachinenge chichiita anenge wangofunga vanongedzera wavati achiti chinokwanisa kuenda chinokurova nekuti vene vezvidhoma anenge achitora semudziyo wake saka anokwanisa kuchituma kuti chinoita mabasa ese aanenge achida. Mutsika dzedu dzechivanhu zvinogadzirwa kunongokuti chinodawo mukadzi chinoda kuti kana chiri chechikadzi chinodawo murume saka zvinotopuwa vanhu. Mwishenge jinsi chino shanda ukukasuanzi mkazi wako ni ningi chupata jichenda ikoko. Zaka ziriko suni hizo sozo.
Pane wangwe baba waka nonge tika ne maprofita kuzindoo muridziwe chikwambo ichocho. Mutemo uno tichi pa kunonge za munu kundewe muridziwe chini chakadaru.
Pane mutemo Witchcraft Suppression Act. Wanoti uroi, wanoti pane evidence. Evidence hii inota kuone kwa na iwa noona futi ziri mumwea. Zaka panooti chichi atinge chitika na chiri chidoma hii. Chinogona kuonekwa chinofosumuka chichifamba zvinoita sechinofamba semagic asi zvinhu zvinogadzirwa nevaroyi saka isu tinoona kuti pakunge vasunga uyu kuti aburitsa uroyi ananga munhu uroyi nokuti iwo mutemo wedu wemunyika vanoti vanoda pane evidence ndopo vanoti hanzo unofanira kuti uprove evidence pachena kuti ichokwadi chekuti uroyi huripo. Saka apa kasi panhu pamba ari pachena pekuti vanhu vanga vachitemwa nematombo zvimwe zvichirara nevanhu saka isu tinoonawo kuti nyaya iyi zvanga zviri pachena kuti chokwadi zvinhu zvanga zvichiitika zvinoratidza kuti zvine chekuita neuroyi saka pamutemo wedu wo Witchcraft Suppression Act tinototi dai yarevhaizwa nekuti varoyi ndikati izvezvi vasimba mutemo uri kuvaregerera vachiita zvavanoda. Ndosaka muri kuona zvavo vachiti vanoita zvavo matemu avo ekutamba vachirovesa vamwe vachiita vachiita sei mabasa ekuti mutemo wedu wakavaregerera.
Kune vamwe vanonge vachitidzo nyaya dzezvikwambo kana zvidhoma zvinenge zvichinzi zvabatwa nemaprofita kana nen'anga izvo zvinhu zvinenge zvakangoitwa yavanoti stage managed kana kungogadzirwa kuitira vanhu vabatwe kumeso zvinogona kuitika here zvakadaro sekuri Sibanda?
Izvo zvinowanikwa kune matsotso anotora mukana anoda kushandisa mabasa anenge asiri avo vachiita chitsotsi izvo hatizvirambi kuti hazviwanikwe zvinowanika kune vanokwanisa kuti anotogadzira vachizvisonera vosvikandira mudzimba meyama kuya vanenge vachishanda basa racho chairo chaivo nemazvo saka zviripo izvozvo hatingazvirambi pakuti vanhu vacho variko kune vamwe vari kushandisa mazita akaipa kanganisa mabasa ivarapi.
Saka kana pakapaika zvakaita saiyo tokoroshi yakabatwa kuburuwa inozoraswa sei kuti inge isingazoshanda zvakati.
Inokwanisa kuti inorewa pamwe nemishonga ine maitirwo aine time inonzi ingaidzokere idzoserwe kwayakatorwa. Kune vanokwanisa kuti anenge ane simba rekuti anoiparadza tokoroshacho. Kukoziva kubva kuti apa dzimwe nambwe kune vematsotsiwo matsotsi aya ariko hatichikunyepa nekuti vamwe vanozviruka chinenge chiri zvavo zvavanenge vachikodza pakuti vaite vongozongoyepera vachishandisa zvavo vanhu.
Aiwa maita basa sekuru Sivanda, tinotenda zvikuru.
Aiwa tinotenda, bosara zvakanaka tere.
Manga vakateerera kune munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu, upenyu hwedu, chamunopiwa neni Jonga Kandemiri, Westudio 7, ndiri muWashington DC. Murara zvakanaka vateereri.
Makaterera ku Studio 7 chiri kutepfenyura tiri ku Washington DC. Tombo tarisa zvabuda munitambo ye Castle Lager Premier Soccer League yatambwa nasi. FC Platinum 4, Shabani 0. Harare City 1, Highlanders 2, Essentials 1, Nitrat 0, Blawayo City 3, Yada 3, Black Rhinos 2, Chicken Inn 1. Mumitambo yeko safa ya tamga nasi, Zambia yapinda musemifinals mushire mkunga ya roa Namibia 4-3, ukuo Zimbabwe iri kutamba ne Botswana mangwana.
Fire, baby.
I said it from my close the room. I will cross the seven seas and climb the highest mountain just for you. All these things just for you. Baby, in the jungle, we don't need jumbo. I said the number one, I'm on a guy castle. I let try it and I forgot I got young, young. Baby, in the middle, then I never do it.
Kanonakidza zvikuru kanobva kuna DJ Radix Mashup Mind. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vovimbisa kusimudzira dunhu rehwedza kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roronga kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuitira kuti vasvitse zvichemo zvavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC.
Soku isika.